Chirongwa chedu chemumanzi nafizwe hurukuro nemuimbi Shinzoman uyo ane kambo kacha kari kunetsa kanonzi gusheshe. Ndinokutambira nemufaro muchirongwa chedu Shinzoman.
Aiwa ndinokufara here kwamuri kukurumira kwamakungwa.
Aiwa kuno tinofara hedu chando chete.
Aiwa kuno tombopiswa kutonhora piswa kutonhora tichitojaira.
Shinzo tombotarisa kambo kawakabuda kanonzi gusheshe aka uchiimba na Novi Keys. Kari kutambirwa sei nevanhu?
Vanhu vakatambira. Wazi sound a very different jati ani zao garashi ngoma zao kaka sungo si matembura wa kuzidaa shiriku zira zida ishen hende zaani rime levo rakiti zao kambiru wa in Afrika kana ni kuu kwa mungu wa mungu mbufu nga na jinsu kaka zaani kama kalevo jati ani kama nga kofi
Itarisa iko kambo aka kanonzi gusheshe zvinoreva kuti kudii?
Gusheshe marudzi here baba?
Motokari?
Ega mota ya gusheshe BMW kari mangi apa gusheshe mangi takashandisa sezvinzikan
ndopari kubva nigiri yacho kuti ibango chaizvo.
Aiwa ibango igusheshe hariperihe kumhanya agusheshe unenge sveshe ega zvidzoka noko zvidzoka zvisina nemukatibuda nekusera.
Ya saka tiri kuona kuti rwendo runo makaimba imi na Novi Keys ndianoyu?
Ya Novi Keys is an artist from Congo.
Anobva ripa DRC apa?
Anobva DRC but amai vake vanobva kutanzania saka is DRC from Tanzania.
Sei makazofunga kuti munge muchibatana naye pakamba?
Ko kubatana na ndiri kunzi nene mukomana. Mukomana ndakaona achigona because mukomana ane different sound inoitwa nevamwana vese andakamboona.
Gore rino tiri kutarisira here rimwe damba refu kubva kuna Shinzoman zviri kufamba sei? Pane zvimwe here zviri mugapo?
Zvakawanda because apanotarisa kuti ndichabudisa mavideo zvakawanda nemasingles zvakawanda but album tiri kuchoronga kuti ndodii. Kari ndokwanisa kuzokubva kuzofamba kuti nichaita sei ndoisa album yereza but now masingles arongobuda zvishoma.
Pane ino iri kuuya here mazuva anotevera kana mwedzi uri kuteerawo?
Ya pane masongs akawanda zvekuti but asandafilaita kuti ndei tiri kuya because inini ndinongoita mavideos ende ndozongosimuka but now ine song yangu featuring Gastoria yandokuda kuti ndirilise nawa but ithink is on Valentine.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Shinzoman nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda baba.
Aiwa tinotenda zvikuru muimbi Shinzoman angari parunare muHarare.